manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC. Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera ndira 6 2018. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatsvangirai avo vakaenda kunorapwa kuSouth Africa neZuro votarisirwa kudzoka munyika svondo rinouya.
Ngavatange vabvisisa matravel restrictions ese nemasanctions ese tigotanga kuzonegotiata nyaya yekuti kungaita diaspora votere nekuti they enjoy an unfair advantage.
VMDC neZANU-PF vonetsana nenyaya yekuti zvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvovhota here kana kuti kwete musarudzo dzegore rino.
Vakawana mbeu namafertilizer vakakasira kudyara nemvura yekutanga sekupuwa kwavanoitwa ruzivo namazvikokota. Zvino ndokubva pachizoita nguva yatirebei pakati apa mvura isiri kunaya.
Zvirimwa zvotadza kukura zvakanaka nekunonoka kunaya kwemvura kune mamwe matunhu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaMorgan Tsvangirai avo vakaenda kunorapwa kuSouth Africa neZuro vari kutarisirwa kudzoka munyika svondo rinouya. Vatsvangirai avo vari kurapwa chirwere chegomarara vakaenda kuna ana chiremba vavo mushure mekuita musangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka. Asi munotarisirawo kuti vachatanga riini kuenda kunotsvaga rutsigiro muvanhu kana vachinge vadzoka svondo rinoya?
Vatsvangirai tingangoti vanogara vachisangana nevanhu azvo zvino zvacho hatiti dende vanosangana nemakonstituensi akasiyana vanosangana nemaprovhinsi acho akuti zvinezvi basa ratirikuita rakanyanya kutendekera panyaya yevoter registration iyo ine vanoidhraivha vakafanana nasecretary for elections vakafanana nevamudziri varesponsible for elections vachamisa vachidhraivha nyaya alliance vakuti so vane machinda avo ari kubata maaspects ese emusangano zvakasiyana siyana zvokuti pamwe pacho haufaniri kuona ivo vatsvangirai pacho zvavo. Ndosaka vaine vatsigirivo vakati wandei vari kudhraivha musangano nepavanokwanisa nenzira dzavo nenzvimbo dzavo dzavakapuwa navatsvangirai. So tiri kuita basa asi zvimwe zvacho hazvikudembera uye zvimwe zvacho zvinogona kusada kuti ione ivo vatsvangirai pacho zvavo. Asi parukati vevatsvangirai vaite basa pane pavari kuona asi zvimwe zvacho hazvida kuti pane dembera.
Mutauriri wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka vari parunare muHarare. Gurukota rezvedzidzo yeprimary nesekondary muzvinafundo Paul Madzima vanoti hurumende haigone kurega kuenderera mberi nechirongwa chekushandira dzidzo munyika vachiti dzidzo yemunyika inofanira kuenderana nezviri kuitika mazuva ano. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano werimwe remasangano anomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe muHarare, Profesa Mavhima vakati vanotambira uye vachaziva zvichemo zvevarayiridzi pamusoro peurongwa uhwu, asi vakati hazvigoni kuti hurumende isashandure madzidziro anoitwa munyika. Profesa Mavhima vanoti vachaziva zvichemo zvevarayiridzi pamusoro peurongwa hutsva hwakatangwa gore rapfuura.
Pakaita problem yekuti hatina kudesigna this whole idea of tasks zvakanaka zvanzi ngativisei, kana kuti this idea of projects zvanzi ngativisei. Where do we go as a country? Vamwevesa vavari kupa practical orientation to their learners from ECD level. Imimuru kuti ma A level chaiwo chaiwo ngavasaite ma projects. My comrades, we can't be serious. Ndiwo dzei kuti ngatiite streamline. Let's make them rational. Let's have comprehensiveness of design. Talk that language and I'll be happy. But yekuti ngatiregei. No, Haiti. We can't remain in the 20th century as others move into the 21st century.
Vama vima vatiwo pane manyepo akawanda anotaurwa pamusoro peurongwa uhu akaita sekuti zvikoro hazvichabvumidzwa kuita zvidzidzo zvechitendero chechikristu vachiti panotevwe neurongwa hwekudyidzana nemasangano akaita seScripture Union. Vama vima vaitaura pamusangano wePTUZ wekuongorora urongwa hwedzidzo utsva zvikuru sei zvichitevera kushanduka kwehurumende munyika. Mutungamiriri wePTUZ vatakavafira zvoo vanoti havasi kufara neurongwa hutsva uhwu vachiti hunoomesera varayiridzi nevadzidzi uye vanoda kuti hushandurwe.
Saka isi tinoti ministri navarayiridzi ngavagare pasi totaurana kuti zvinoendeka ndezvipi zvisingaendeki ndezvipi, togadzira donzvo rekudzidza nekudzidzisiwa zvakanaka kuti nyika yedu indive mberi. Ende ishi iripo imwe ndeyekuti tichiita mitoro yakadai, chinokanganiwa nehurumende ndechekuti kuti munhu ticha aimplemente izvi anofanira kunge wakadini, akafara. Saka zvinodawo kuti ticha akanzi mutoro wako uyu zvaunorema otiwo kana aita mutoro unorema onzi chibatoona papa unobetserawo mhuri dzako. Zvino ivo havadi, vanongoti ticha ngaarambe asengedzwa denguri ramako.
Vazhou vaudza Studio 7 kuti vanofara chose kuti hurumende yabvuma kuongorora zvichemo zvavo uye vanofunga kuti izvi zvichabatsira zvikuru munyaya dzedzidzo munyika. Gore rapfuura hurumende yakaparura chirongwa chekusandura dzidzo kana kuti curriculum, icho chinosanganisira kuti vana vaite zvidzidzo zvemubato wemaoko nekurima pagrade 7 pamwe nekuti vadzidzi vari kusekondari vaite maprojects sezvinoitwa zvikoro zvepamusoro kana kuti mayunivhesiti. Urongwa uhwu hunosungirawo kuti vana vaite mitambo netsika nemagariro kubva pagwaro revacheche reearly child development kana kuti ECD. Izvi hazvisi kufadza varayiridzi pamwe nevabereki vachiti kuremedza vana nevarayiridzi nebasa rechikoro. Izvi ndizvo zvakaita kuti vaimbo vegurukota rezvedzidzo yeprimary nesekondari vaLazarus Dokora vapokane neveruzhinji munyika pamwe nekuvadzingisa basa muhurumende itsva yavaEmerson Munangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930 13860 15460 15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001202465 0318. Namba idzi zvakare 001202465 0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Bato reZANU-PF nebato rinopikisa reMovement for Democratic Change ari kunetsana panyaya yekodzero dzezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika panyaya yekuvhota. VMDC vanoti vanoda kuti zvizvarwa zveZimbabwe izvi zvivhote, asi veZANU-PF vari kutsika madziro vachiti nyangwe zvikanzi zvivhote havakwanisi kuenda kunze kunotsvaga rutsigiro nekuti vakatemerwa zvirango nenyika dzakaita seAmerica. Mukuzeya nyaya iyi, tabata nengo yePolitbureau yeZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana uye munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora. Totanga nekunzwa kubva kuna vamonzora.
Tichine chinyuto chediaspora vote yatinoda kuti vana veZimbabwe vese kwari kwavari vanofanira kukwanisa kuvota nekuti constitution yedu inoti munhu anokwa munhu wese weZimbabwe ane kodzero yekuvota.
Touyawo kwamuri vamangwana munoti kudiwo imi.
Panyaya yediaspora vote. Diaspora vote inoda kuti kana chifana kuvapo pachinjwe act of parliament. But in any event, vamonzora nepati yavo vanoenda kuAmerica kuti musabvisa matravel restrictions. Kutiwo vega vagaenda kudiaspora kunokambeni. Isu tisingabvumidzi kuenda ikoko kunokambeni. Zvino ingaita fair election iyo. Ngavatange vabvisisa matravel restrictions ese nemasanctions ese tigotanga kuzonegotiata nyaya yekuti kungaita diaspora vote here nokuti they enjoy an unfair advantage.
Vamonzora.
Vakaisa masanction haisi MDC. Chakakonzera masanction vanhu vaiuraya vana veZimbabwe. Vanhu vaiponda, vanhu vairova vanhu kumabhesi, vanhu vachito vanhu vaitorera vanhu zvinhu zvavo. Ndivo vakakonzera kuti wedzimwe nyika vaise masanction. Masanction haana kuiswa neMDC. Uyezve vana America nana Britain vacho vari kuti regedzai kurova vanhu venyu, regedzai kuuraya vanhu venyu, ipananai nguva yekukambena. Musaite zvekumbunyikidzana kodzero. Hapana chinonetsa apa, saka hurumende yacho ngairegedze kuita izvozvo. Asi nyaya iripo ndeyekuti ndichida kupindura pada vamangwana apa. Hanzi vamwe vanoenda kuAmerica asi vamwe havaendi. Vanhu veZanu PF vari kubvumirwa kuenda kunze kwenyika. Ivo vamangwana vanobvumirwa kuenda kuBritain avo. Zuro ndizuro chaiye. President Munangagwa netimu yavo vakanga vari kuSouth Africa vachiadressa vanhu vekudiaspora yekuSouth Africa ikoko. Saka ine handinzwisise kana vachiti havabvumirwi kuri pane unfair advantage. Pamhiri pane ipopo apa tese tinobvumirwa kuenda ipapo. Kuenda kuMozambique tese tinobvumirwa kuenda ikoko. Sei tichingarambidza vana veZimbabwe vari ikoko kuti vakwanise kuvotawo.
Takadaidzwa kuUK kwailenchwa fium redu rataka patisipeta tiri vaviri rinonzi the Democrats. Ini ndikanyimwa visa. Imi vamonzora mukazoenda mega. Can you answer that specific issue? Wakaenda wega iwewe, ini ndikarabidzwa kuenda. Saka ione ngorida kunokambena kuUK, ini singagoni kuenda kunokambena kuUK. So how can we have diaspora vote?
Diaspora vote is not a diaspora campaign. Kana mati imi hatisi kunokambena kudiaspora tese tinenge tisinganokambeni ikoko. Imi mwamangwana mune mhengo dzenyu dzeZanu PF dzitoriko kudiaspora ikoko. Paredio panapa patiri pana wamangwana mumin'ina wedu tese anonzi Nick Mangwana iyeye uyauya ari kuBritain anotaura ariko ndiye atova chairman I think weZanu kuBritain ikoko. Anokambena ikoko. Isu tina chairman wedu ariko samanyanga vanokambanina varikoko. Saka imi neni hatiendi but pamitemo yekukambena. Pane mutemo wePosa, pane mutemo weAIPA. Mutemo nemutemo webroadcasting. Tiri kuda kuti mapolitical parties ese ari kukukidza musarudzo iyoyo anga achikwanisa kuenda paTV, akwanisa kuendawo paradio, kwete kuti radio yongoita yebato rimwe chete. Saka tiri kutaura zvakare kuti mapurisa asarambidze rambidze misangano iri peaceful iri yekukambena kwevanhu. Saka izvozvo hasati zvawandudzwa zvazvo.
Vamangwana, sebato reZanu PF munoda here kuti zvivandudzwe zviri kutaurwa navamonzorai zvakaita sana Posa nemimwe mitemo iyi?
Posa ndioni chayakaipa. Kana tikati isusu vanhu vangoita mapolitical meetings chero pavada nguva yavada vunoita chaos munyika muno. Unoenda kumapurisa unotaura kuti ndoda kuita musangano wangu pakati pakati. Votarisa kuona kuti hakuna rimwe bato here raitawo futi meeting ipapo nokuti pakazonoita clash taisa lawlessness in the country. So mutemo wePosa hauna kushata. Tose isusu kana ini weZanu PF tichida kuita musangano tinonobhuka kumapurisa. VMDC aida kuita musangano vanonobhuka kumapurisa. Saka ina handioni chakaipa pamutemo uyu. Aipa handimbozivi kuti yakaipa chii. Takawirirana pacode of conduct kuti even nomuelectoral act kuti mapolitical parties ese kana electoral season yauya vanofanira kupuwa reasonable access to the media and that is agreed. Saka pana choda kuchinjwa pamutemo. Asi kana pakanzi bhuka inguva yakati kana tikunda kubhadharwa mari iyo inenge ari maconditions anoapply kwatiri tese. Saka ini harisati ndava convinced kuti pane choda kuchinjwa muPosa nechoda kuchinjwa muAIPA. I don't think there is any need for changing those laws.
Nengo yepolitibiro yeZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana manzwa zvakare kubva kumunyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi, nasi tiri kuita hurukuro navatenda ibiti avaimbova gurukota rezveupfumi uye vachitungamirawo bato rinopikisa rePeople's Democratic Party. Tabvunza vabiti kuti sehupfumi hwenyika huri kuramba huchitatarika kunyange hazvo vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avainzi vaivhiringidza zvinhu munyaya dzezveupfumi vakasiya basa.
Dambudziko raitika apa nderekuti isu neruzhinji rwevanhu vakawanda vakaita chirwere chokufunga kuti Mugabe anga achitonga nyika iyi ari ega. Vasingazive kuti Mugabe anga achitonga ane machinda ake. Machinda aya ndo akamupandukira, ndo haakutonga nhasi vana Patrick Chinamasa. Zvino kana tsvimbo idzi dzanga dzichitadza nezuro, hatingaexpecte kuti dzigone nhasi. Chanyanyonetsa pana munangarwa ndechekuti uyu waakaisa pamari ndiyezve wekukanya nezuro wokutiisa mubudget deficit anopfuura 60% of GDP, ndokutiisa mubudget deficit inopfuura 50% of total expenditure. Zvoreva kuti mari hakuna, zvoreva kuti zvinhu zvaakudhura, hyperinflation yayodzoka, zvoreva kuti unemployment yakwira because wacho waibika sadza mumbodza. Pasi paMugabe ndiye aramba achibika sadza mumbodza pasi paMunangagwa. Zvochireva kuti taakutoda kutoita maserious structural reform, but ina handione zvichikwanisikwa neZANU-PF because problems pachirungu toti maproblems haangasolvweka nepfungwa dzacho idzo nesame mindset yakaacreata. So panyaya dzeupfumi apa pakaoma varume ava vaikwanise paekonomi.
Zvamuri kuti zvingadai zvichida kugadziriswa ndezvipi apa?
Chekutanga panoda kuti paitwe trust neconfidence muhurumende iyi. So zvinonetsa kuti paite trust and confidence kana masame characters aripo kunyanyanya pana Chinamasa apa. Ndopa maona imi kuti since the 22nd of September 2017, since the 23rd of November 2017, and madeciwa yakakosha iri rechipiriri ndo pakasweiwa Emmerson Mnangagwa is president, maprice ezvinhu akwira. Mukatarisa ndumbo kupai mabasic commodities chete. Paketi yematemba 1 kilogram iri kuita $18. Paketi yehuku 1 kilogram iri kuita $14 50. 1 kilogram yebeef iri kutangira apa $11 zvichiita kuti kati yako chi. Mafuta adabla. Chingwa changa chiri pa 90 cents chapa $1.10. Zvoreva kuti market haisi kutrusta vakomana ava. Sezvandakambonyora pa platform yeTwitter, unogona kutumira matenge uchibvisa mutungamiri wenyika asi haugone kutumira tenge uchigadzirisa hupfumi. Ndo dambudziko raita varume ava, nokuti hupfumi ndohwekutonyenga ndewetrust. Ndo dambudziko rekutanga. Dambudziko repiri nderekuti vari kutadza kupesuweda vanhu kuti they can do business with them. They're failing to convince the international community they can do business with them. Saka foreign direct investment atina. Chechitatu havasi kushowa ma signs of real reform. Hongu zvinganzi pachirungu make up havari kumbotraya. Make up chete vari kumbotraya. Nhasi chaiva vangu vari kumba kwavatsvangirai vachiona vatsvangirai. I good make up. But people of Zimbabwe havadyi make up. Vanodya substance.
Chii chinoda kuitwa isiri make up kana kuzvipoda kwamuri kutaura?
Substance yekuti do we have real reforms? Chekutanga macroeconomic stability, discipline, kuspenda chatinacho. Havasi kuspenda chatinacho. Iko zvino vari kuprinda mari maRTGS. Mabonus akabva abhadharwa, but mari yacho chaicho hakuna. Imhepo dzinongotransferwa vanhu mumapeople's accounts. Zvoreva kuti mhepo dziya dzawandisa manje. Inonzi broad money supply pachirungu. Total stock yemari yamunyika yaakuma $12 billion. But percentage yecash iri less than 2%. Zvoreva kuti mhepo ndo yawanda. Mari yechinyawi, mari yechigure ndo yawanda. And kana mari yechinyawi yechigure yawanda, zvinhu zvinobva zvakwira. Because zvinhu zvatiri kudya hazvisi kuwanikwa muno muZimbabwe. Tiri kuzvitenga kuna South Africa, tiri kuzvitenga kuna America, tiri kuzvitenga kuna UK. Saka mutengo weUS dollar wabva wakwira. US dollar raakupenga kudhura kwaraakuita.
Vatenda ibiti vaimbova gurukota rezveupfumi uye vanotungamirawo bato rinopikisa rePDP vanga vari parunare muHarare. muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa. Nasi tine hurukuro nemutungamiri wesangano reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria nezvekusanaya zvakanaka kwemvura izvo zvapa kuti dzimwe mbeu dzifire pasi.
Pakatanga kunaya mvura yekutanga zvakanga zvarakidza kunge mvura yauya, varimi vazhinji vachikurudzirika nemwaka wakanga wakanaka wegore rakapera, uyewo zvekare neruzivo rwavanga vanga vapuwa nevanoona nezvemumiriro yekunze kuti mwaka uchange uchiita zvinenge zviri nani. Tatisingatarisiri mwaka wakaipa, varimi vazhinji vakatanga kugadzirira ndokupinda muminda. Saka vakawana mbeu namafertilizer vakakasira kudyara nemvura yekutanga sekupuwa kwavanoitwa ruzivo namazvikokota. Zvino ndokubva pachizoita nguva yatirebei pakati apa mvura isiri kunaya. Izvozvo zvaita kuti mbeu dzakawanda dzichitanga kutambudzika chaiko. Unotoona kuti kwakawanda vamwe vatinonokei kudyara nekuda kuti mvura yacho yanga isina kunaya zvakanaka. Kwozoita kwakanga kwadyarwa, mbeu dzimwe dzakuratidza kuti dzatoneta nekuda kwezuva.
Saka kana zvinhu zvaita mamiriro akadai, varimi vangaite sei kuti vazoonawo chouviri vaZakaria?
Pakadai apa tinoite totarisira kuti uku kwakuita kwaMwari, nekuti hakuna munhu anonayisa mvura. Teita kutarisa kuti uku kwakuita kwaMwari, kuna vazhinji vakanga vatadza kuti vangadyara. Tirikuona iko zvino kuna vamwari kutoedza vari kutodyara patsva, mbeu yavo yaramba kusumuka. Kwozochiitawo vamwe vari kutambudzikawo nenyaya dzemafertilizer zvimwe zvakadaro, asi dambudziko remvura ndo rachizotinyanyisisa ndingati munzvimbo dzakati wandei munyika yese. Kuda kunana Mashonaland West, Mashonaland Central ingava kuri nani, asi tichinda kunana Mashonaland East, Manicaland munasvingo vanana Midlands kwesoko, kwakuratidza kuti zvirimwa zvaita sezvatambudzika nezuva.
Pane mbeu here dzingade kusimwa pari zvino nevarimi, kana kuti dzatingati dzingakwanise kunge dzichibva?
Pane zvatinoziviswa nevanoona nezvemamiriro ekunze, vanotiwo mvura mwedzi mitatu ino inotanga kubva January kusvikira March inenge yakati wandei kupfuura yakanaya kubva October kusvika December. Saka ikurudziro yatovapo ndeyekuti kana vanokwanisa kubata yatinotuma short season varieties, mbeu dziya dzinokasira kuibva dziya, ndo vanokwanisa kuti vachidyara. Hatiwanzi kukurudzira kuti tanonoka zvakadai tidyare, asi nekuda kwemamiriro aita zvino tochitokurudzira kuti tichiita mashort season varieties, mbeu dzinokasira kuibva ndo dzatakukurudzira iko zvino.
Paimbenge paine kugunun'unawo kubva kuvarimi kuti mbeu yanga ichidhura nemafotereza, zvinhu zvakamira sei pari zvino?
Mapuraizi ezvinhu anga angokwira, zvinhu zviya zvekuti hazvina kana netsanangudzo. Mbeu inogadzirwa munyika medu muno Zimbabwe, tine makambani anogadzira mbeu. Zvimwe zvacho zvazvisinawo tsanangudzo kuti ungati mbeu yazokwidzirwei kusvika kwose ikoko, $100 25 kg, zvazvotorakidza kuti hazvichaiti zvakanaka izvozvo. Tinotarisirawo kuti vana masimba vanogona kubatsira kuti pasaita uori hwakaita seuhwo, kuti varimi ndo vanorimira nyika, ndo vokonesiwa kuti vaite profit pakurima kwavo. Mapuraizi emafertilizer sekunzwa kwatakaita mazuva maviri apfuura atangawo hawo kudzika between 7-10%, price reductions atanga kudzika iwayo nenyaya yekuti kuna vamwe vakanga vaine mari dzavo vakatenderwa kuti kana uchikwanisa kuti uimport fertilizer you can do so. Kwochizoitawo zvekare kuti kune mari dzakachizoiswa kumakambani anogadzira mafertilizer nehurumende kuti vakurumidze kugadzira imwe fertilizer. Saka kuwanikwa kwefertilizer pamaket ndokwaita kuti mitengo iite sekuti dzikirei.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandembiri achitipa chirongwa Upenyu Hwedu, Our Lives.
Zvino gamuchira here mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka rekusangana na Reverend Oliver Mandisodza vanotungamira sangano revanhurume Men of Valor, Purpose and Vision rinove rinobatanidza vanhurume vemakereke akasiyana siyana. Mungatiudza Reverend Mandisodza pamusoro pesangano renyu MVPV, Men of Valor, Purpose and Vision.
Tanenguva tiripo tichishanda navarume muzvirongwa zvakasiyana siyana zvekusimudzira kuvanhurume. And we are saying 2018, here we come, tichipfuurira mberi asi kumira tichiedza kubatirana kuumba nyika yedu yeZimbabwe, kuumba mhuri dzedu nekuona kuti makereke edu amira zvakanaka. Tanga tichitarisa soko raMwari kubva kuna Joshua chapter 3:7. Apo Mwari anga ataura Joshua kuti I will begin to raise you or to exalt you in the earth of Israel. Zvoreva kuti vaMwari vane urongwa hwekusimudzira Joshua munhurume. Mwari vane program yekuti murume ngaasimudzirwe. Zvoonekwa kunzi zvechikwadi varume vari kusimudzirwa. Ndo zvatikuudza kuti tipfuure mberi tichiita MVPV.
Tinoona kuti sangano iri makaruumba gore rapera iri riri kutambirwa sei nevanhurume vamuri kutarisa ivavo.
Varume vari kufara, vari kuratidza kufara chose kubva munguva pfupi yatatanga. Hatingadivi tatanga gore rakunopera bhatikuda takazonyanya kungatane zvirongwa gore rakunopera 2017 asi tange tapo kubva 2016. Varume vari kugamuchira zvechokwadi nekumirira kuona kuti tingabatsirike sei pazvirongwa zvadai kuunzwa neMVPV.
Ndezvipi zvirongwa zvamaita kusvika pari nhasi?
Changa chiripo chikuru chakanyanya kuita inhau yekugadzira waro. Sezvamunoziva kuti chinhu chese chitsva hachingotangi nokumanya, tinotanga maita waro hwakanaka kuitira kuti kunyange mberi kwamuri kuenda munenge muchizokwanisa kupfuurira mberi nekutakura mutoro webasa. Saka pari zvino chatakanyanya kuita yanga iri nhau yekugadzirisa tingati ukama, kutsvaga mapartnerships nemasangano amwe agara arimo mukuda kwedzeredzisa vanhu uye madzimai, chekushanda neZimbabwe Prisons and Correctional Services ZPCS mukuedza kuona kuti vasungwa vabatsirwa zvakadii net one yavepo kushanda nawo nemamwe masangano akasiyana siyana nemisangano nekukurukura kwatii tichiitawo navarume mumaplatform vatinenge tiinawo. Asi nesimbozia matakaita gore rakunopera naSeptemba yakava yakabudirira zvikuru, takasangana savarume kuchitungidza. Zvoreva kuti pari zvino tikutarisirawo kuti taakuishuwa necalendar gore richitanga tichienderera mberi.
Mati misangano renyu rakanangana nevanhurume asika munhurume ano ukama hwakasimba nemunhukadzi, muri kushandawo here nemasangano emadzimai?
Kana manzwa pandambotaura kuti tine ukama hwatiri kuumba neZimbabwe Women Coalition, which is sanga rinomirira madzisangano anorwa kudzidza nemadzimai akati wandei, saka kureva kuti tinototi chinzvimbo chavo nekuti hatigone kuumba murume pasina munhukadzi. Saka zvoreva kuti tikutarisira kuti gore rinoro tichienda mberi ticharamba tichidzidzana namasangano zvirongwa zvakawanda zvinenge zvichiitwa namadzimai. Saizvozvo tichida tiine musangano nechitumbu saRed Bed Trust inotungamirwa naMuzvare Kubheya ine urongwa hwekuti tichange tichizodzidzana pazvirongwa zvavanenge vachiita kubatsira dzenharaunda. Saka ndingati madzimai ane mukana wakakura chaizvo muchirongwa cheMVPV.
Aiwa, tinotenda zvikuru Reverend Mandisodza. Avo vanga vari Reverend Oliver Mandisodza, vanove mukuru wesangano revanhurume vanobva kumakereke akasiyana-siyana Men of Valor, Purpose and Vision muchirongwa chedu upenyu hwedu chamunopiwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndokudzoserai kuna Blessing Zulu.
Tinotenda zvikuru Jonga. Asi vatereri, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaMorgan Tsvangirai, avo vakaenda kunorapwa nezuro kuSouth Africa, votarisirwa kudzoka munyika svondo rinouya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani zulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 6 zibandlela 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezokhetho olweZimbabwe Electoral Commission lwehlisa inani lemitshina yokulobisa amagama abavoti.
Yikho konoko kutshengisa ukuthi iveki ivele yona iveki ikhokhelwa ngurhulumente kaMnangagwa itshengisa ukuthi bavele kabafuni ukuthi abantwana barejiste, abantu baseZimbabwe barejiste ukuthi bayimvota because befuna ukwehlisa.
Intengo yempahla iqhubeka iqonga ezitolo. Kambe kuza kuba lesisombululo na?
Abantu abasathengi mnumzana sezivukela nabantu babo kuyaretola amagwada uNkulunkulu ebatibili izibuhlukuline kuyadla amagwada athulele umuntu akadamani.
Sinengqoqo lomphathi ntambo wezabesifazane labasakhulayo unkosikazi Sithembiso Nyoni othi yena nguye ofanele isikhundla lesi.
Angikakezwa abakhalakhalayo but engikwaziyo ukuthi abantu bayathaba ngoba abantu abakufunayo umuntu ole-focus ku-development kumbe umdala kumbe umncane akutsho lutho lokho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ugatsha lwezokhetho olweZimbabwe Electoral Commission solwehlise inani lemitshina yokulobisa amagama abavoti. Lolu gatsha luhlangene lenkokheli yamabandla aphikisayo izolo lwazisa ukuthi inani lemitshina yokubhalisa amagama ama-BVR kits selehlisiwe ngoba uhulumende engasela mali. Uhulumende wengezelela amalanga okubhalisa amagama ngenyanga eyodwa kulandela ukwehluleka kwakhe ukufikisa inani labavoti elalikhangelelwe ukuthi libhalise eliyizigidi ezisikhombisa. Ekupheleni kohlelo lolu ngenyanga edluleyo kwakubhalise abantu abayizigidi ezine lengxenye kuphela. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hayi, liqiniso lelo njengamabandla aphikisayo uhulumende wezanu-PF abakhokheli bethu zabathuma ukuthi bahambe kuzethu bayexoxisana ngezethu bebatshengisa impumela ye-voter registration eyayisenziwa yizethu sikhangele inamba ababezifuna leyo 7 million engaphumanga okukhombisa ukuthi kule nkinga ezithize kumele zilungiswe zethu ukwenzela ukuthi uduvo lokurejista njengamavota ikhanye lomntanga laba abantu abethu iningi leyo labo ngabalazinto zokuhlala sokudabo lu-group of resident yilo ngazani livele liyinkinga. So kuqakathekile ukuthi sazi uzulu ukuthi lanxa ungenaproof ye-resident dinga umuntu okuthiwa yi-commissioner, ukhansela, ulele ephalamende labantu bezethu bakhona baza kubhalela abathi i-affidavit eza kubhalisa ukurejista. Indaba leka izangungene kuhle kuzulu, uzulu bengayisisisi ukuthi kulama-affidavit ethathwa esiwasayinayo thina njengamu-MP ngo-commissioner of office. Wakusayinela leyo affidavit kawusabuzwa ukuthi ufake leyo proof of residence futhi uzama ukuthi sibuyele futhi sikhankase kuthazi uzulu ukuthi asihambe ayerejista ngoba ukukhona kathesi wonke umuntu waseZimbabwe nxa angazangurejista ku-PVR awusoze wanelise ukuthi uvote ukhetho lika-2018.
Siyabona ukuthi uhlelo lolu lungezelelwe ngesikhathi abanye kade bevakatshile khona ngapho ekhaya bevele emazweni atshiyeneyo sebebuyele. Manje akusoze kuwenze na ukuthi inani leli lingakhuphukanga?
Kuzakwenzakala ngasathi thembe ukuthi izethu izazisisa yazi ukuthi izizalwana ngaphandle kwelishi iningi lazo bibuya ekuceleni komnyaka. Sithembe ukuthi ngesikhathi zonke kuphela komnyama December, November, konapo bazabizivulile kwenzile ezibalani pages ukukhanya ngani kwehlule abantu bakwenze ngabomo yini sesaba ukuthi abantwana bazarejista laba abangaphandle kwentisho angisakwazi ukuthi yinto esizayixukungela kwiphini ngoba udaba lokuthi labantwana abangaphandle kwelizwe barejiste njengamavota kuqakathekile so fanele kujinga ukuthi barejiste yiluthatha ngesiyelo kwijeki bese sibona ukuthi kuzakwenziwa kanjani ngoba kathethi lo mgoqo onzima ukuthi uhulumende waseZimbabwe anelise ukuthi abe lemali.
Sizwa kuthiwa iZEC emhlanganweni ewuyenze lamabandla ezombusazwe ngolwesihlanu ithe yona imtshina isiza iyehliswa ebilithumi kade isetshenziswa kobulawayo izayehliswa kube ngeyisithupha kuphela ngenxa yokuthi akula mali. Likubona njani lina lo?
Yikho khonoko okutshengisa ukuthi iZEC ivele yona kaiZEC ikhokhelwa nguhulumende kaMnangagwa itshengisa ukuthi bavele kabafuni ukuthi abantwana barejiste abantu baseZimbabwe barejiste ukuthi bayivota because befuna ukwehlisa ngoba kuvele kulilungelo esizana naseZimbabwe ukuthi sirejiste njengevota. So zulu kandaba asambeni ngobuningi bethu siyerejiste ukuvota bazayikhipha leyomso ngoba nxa banelisa ukuthi bakhiphe imtshina elitshumi namhlanje sefuna ukunika ukunika eyisithupha hlamba kuzulu konoku ngoba kukhankasa esisenzayo ukuthi kumele basinike ithuba elinye ukuthi kurejiste ikubengezelele ngenyanga.
Lo ngunkosakazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Intengo yempahla iqhubeka iqonga ezitolo. Kambe kuza kuba lesisombululo na? Sixoxele sakhamuzi seHarare umnumzana Peter Moyo ongukansila njalo waleli dolobho.
Hayi, lapha akula into enhle, into ziyakhwela every day, akula into ehlayo ngitshona kanye. Lokho mbona ngathi asoza ukukhwanise ngoba iproblem ekhona ukuthi imali esilayo leyesisebenzisayo ibhondini ezisephatheni kalisebenzi lutho ngoba ngelakhona apha nabayana nxa sebethenga i-raw material sokufunakala i-forex leyo bayayithenga ku-black market. So ikhona ethenga esebenzisa ibhondi kule certain percentage laye ayitshatshwayo. So into leziyana ziyakhwela. I'll give you an example yokuthi izolo mina ngithenga isilugu senkukhu ngisithenge 280 kodwa sengifaka le ikhokeshi seyi $300. So you can see ukuthi kona vele akula into ethiwa yayehla. Into actually seziya phambili naphambili ngokuphela.
Manje into ezimqoka ezifana lesinkwa lenyama ezithengwa nsuku zonke intengo yakhona ihamba njani?
Abantu abasathengi mnumzana sezivukela labantu ababo kuyabethola amagwadla uNkulunkulu ebanikile izulu ukuthi line uyadla amagwadla asithulele umuntu akathi amanzi ngoba ukwesinkwa lokuyana siyileisure ayisasiyonto yokuthiwa khona i-basic ukuthi khona umuntu uzabe lakho ngoba nami nginje so isinkwa angisikwanisi. So nyabephonga ukuthi omama khonokho abebekuphekile bekutholile ikonoko nxa kungekho ngadiswala ngo-11 ikonoko akusela lokuyana ukuthi kuthiwa kule isinkwa umuntu akatholi isinkwa kumbe ithukela inyama. Hayi, inyama yileisure athe sigqele imbida emasimini lapha abantu bayakuhambela bayawuthatha emasimini abantu bafake itshwayi bahle.
Manje ngokubona kwakho kusiyaphela umnyaka kuyaba kunjani?
Kuvele kunzima akula into echiphileyo abantu bajwali bayahlupheka ukusiyaphambili. So kufana nezikolo kathesi kuvula izikolo kathesi kunje so hhayi yisho maliya akula into ephumayo abantu bayadiveka umnyaka usiyaphela. I tell you abantu bebekuzihambela bekhangele izinto zikhona kusupermarket akabathengi lutho kambe uyakuthenga uyakukwanisa awusoze ukukwanisa yothi siye ukuthi khona even i-Christmas yona le esiyidlalileyo abaningi kade bezihambela olembuzi uzabe uzibulalela imbuzi yakhe yakhe.
Umnumzana Peter Moyo isakhamuzi seHarare njalo engukansila wedolobho leli ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le eHarare. izakhamuzi zemaplazi eGwanda seziqalile ukugola amacimbi wona athengiswa ngamadola amachumi amathathu ibhakede lilinye osekudale ukukhonona kwabanengi ngoba kulabantu abanengi abavela eMpumalanga ukuzogola amacimbi la lokhu sekudale ukuthi izakhamuzi zakulumango zithi ngabe uhulumende uyangenela ekuthengisweni kwamacimbi ukuze kube lentengo ebekiweyo. U-Albert Ncube ubhodabhode emaplazini alesi siqinti lapho ukubanjwa khona amacimbi wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kusukela kumaviki amabili adlulileyo, amaplazi abalise leChindeni Tonut leTimber Farm aseduzane ledolobho leGwanda kanye lele Deep Four eColembon ahlaselwe ngabantu abavela endaweni ezitshiyeneyo zelizwe abalande ukuzogola amacimbi. Lobanjwa kwakathesa amacimbi emalutshwane ukwedlula ngombimbitho wanyakene. Lokhu akuzange kwamisa abantu abasuke eMpumalanga kwelizwe ukuze eGwanda ukuzowagola. EChindeni sihlangane lojaha osakhulayo u-Aletha Nyathi yena osilandisele ngokubanjwa kwamacimbi.
Mina lapha ngisetonudu West ngamacimbi. Then amacimbi siyagola siwafuse. Singawafusa sesiwachaya. After that sesiwomisa sesithengisa. So kuyinto encedayo kakhulu.
Uyengezelele wathi owakatheswa usobhuku wabo ubisele emuva abantu abakade bezogola amacimbi ngoba emalutshwane. Lapho sifike Deep Four sithole unkosazana Varaizo Mkwazura osuka emenezi eValcom othi uzogola amacimbi ukuthi athengise aziphilise le muli yakhe.
Ngisuka emwenezi ngizobamba amacimbi. Sengibambe agcwala amabhakedi amathathu. Ngizafika ngiwathengisa abathenga nge-$25.
Umnumzana Ronald Ncube ohlala eDeep Four uthi abantu babuye ngobuningi kuzodinga amacimbi besuka endaweni ezitshiyeneyo zelizwe kodwa ukhala ngentengo.
Lapha abantu ade bekhona lapha ngabantu ade bevela eBybridge leMaswingo kuthiwa eMwanezi vele ngobuningi ngathi iBybridge ve bengakwana sometimes u-17 number yakhona ma ngicabangela ve ababambile amacimbi abekhona nyana but abengafani ndakayibrain ngobuningi bakhona. Price yakhona ibingani kayicaci kahle bebethenga ngama-25 bebuye beqe bethi 30 besinye isikhathi 27 intengo yakhona ihambelani ngoba into lelo msebenzi le-labour plus iyalimaza lezandla.
Omunye okhale ngentengo ephansi yamacimbi ngunkosazana Sakhile Ndlovu othi lintengo kumele iqonge ngoba ukugola amacimbi kungumsebenzi omkhulu.
Bayala ukuthi bathenge ngephezulu bafune phansi bafune 25 kodwa wena kufanele ngakuba 40.
Umnumzana Raymond Mauba ngusomabhizimusi njalo ngumqondisi wenhlanganiso yeGwanda Cultural Artifacts Association uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende afake imigoqo ekubanjweni lokuthengiseni kwamacimbi ukuze labo abahlala lapha atholakala khona benelise ukuziphilisa ngawo.
Esikukhangele ukuthi iGwanda yisigaba esicane kakhulu ukuthi amacimbi nalawa labo abantu beGwanda benjalo ngabakwanisa abakwanili but uzathola ukuthi khona kunabantu ababuyayo abavela ezigabeni ezishinishini asiyali kukambi amacimbi into yemvelo yikudla okuthi umuntu onke kumele kuthole njengoba engumuntu wezimbabwe but esikhangakhangeleyo ukuthi kungabanjani ukuthi abantu bonalaba abalapha esigabeni semathebeni South Province babe yibo abakutholayo ngoba into le yinto abavele abaphila ngayo kusukela nimilanini. Lathi sinje sikhula sathola vele elokhu ekhona amacimbi. Abanye sikhula njalo sibe lama-degree aphezulu befundiswa kiwo amacimbi nalawo.
Ngombimbitho wanyakene ka-2017 kwaba la macimbi amaningi kakhulu esigabeni sangezansi emandebeleni okwadala ukuthi abaningi bacabanga ukuthi ayahlola. Ngingu-Albert Ncube owendaba ze-Studio 7 eMajawunden eGwanda.
Lamhlanje kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba sixoxa lonkosikazi Sthembiso Nyoni umphathi ntambo wezabesifazane lezabatsha. Okokuqala ngiyalambulela kuhlelo ma.
Siyabonga baba.
Ye, siyabona ukubana usule sikhundla esitsha. Ungasitshela nje ngamafitshane ikakhulu lesi esizwa ungani abanye bathalakhala ukuthi hayi waphiwe lani wena ungumuntu omdala esama youthless.
Angikabezwa abakhalakhalayo but engikwaziyo ukuthi abantu bayathaba ngoba abantu abakufunayo ngumuntu ole-focus ku-development. Kumbe umdala kumbe umncane akutsho lutho lokho. Baningi abantu abatsha abangazi konke, baningi njalo abantu abadala laba abangazi konke. Kodwa-ke isikhundla engilaso kade singesabomama and youth affairs. And singikhangelele ukuthi sibone ukuthi omama la vacha bavele bachiwa ngemuva isikhathi esiningi and ungazukhangele futhi there is both a generational and a digital gap which nobody is looking at. Kulabo mama abaningi ama professional abaretireyo who are left behind, that's a resource engasetshenziswayo engifuna ukuthi ngavele ngibe on the gear isetshenziswe. Kube labantu abatsha abale vision and ababonayo sibili abakumele ukuthi ngabe siyabasebenzisa ukuthi bathathe i-experience yabadala bayisebenzise ku-vision yabo. Ilizwe leli will turn around in no time. So abantu abatsha labadala kumele siqalise ukusebenza ndawonye kungaze kwaba le digital and generational gap. Kudala abantu babehlala phansi baxoxisane kube le handover take over in everything eyayisenzakala kusosayethi. So isikhundla leso engisiphiwe ngiyasithabela kakhulu ngoba singenza ngibe lexesha elokuthuthukisa omama ndawonye labatsha. Kuqakathekile khonokho ukuthi abatsha bakwazi ukuthi abazali bavela ngaphi, abazali njalo bazwisise ukuthi abatsha baya ngaphi.
Ye kodwa kunhlupho ezibhekane labasakhulayo ikakhulu sikhangele lokhu okuthoyo i-digital age le khona akusoze kube lodubo na nxa usukhangelane ubhekane lendubo zabo ezibalisa khonoku nje okwemitshina yalezinsuku o-social media lokunye okunjalo.
Udubo lungafana lani baba? Ngoba udubo lonke lulesizathu ukuthi indaba lukhona. Njalo ungalukhangela positively, ungalu-avoid facet squarely, uzathola ukuthi khonapho kulodubo khona kulapho kulempendulo khona. Njalo abantu abatsha kabafuni sibaphendulele, bafuna ukuthi sibancedise baziphendulele inhlupho abalazo. Abaningi bakhona eZimbabwe bafundile, abakufisayo ngamaxesha, abakufisayo ukuthi bancediswe nje ukuthi babe le ndlela zokusebenzisa ulwazi lwabo, lokusebenzisa imibono yabo, lokungandana bona bodwa ukuthi bathi indlela yini. Thina abadala siqakathekile ukuthi kumele sinike i-vision, kumele sinike inhlakanipho, wisdom and a vision of a nation. Abatsha bese sibancedisa ukuthi benze izinto zabo within set values and set boundaries of a vision. Labo futhi laba senza i-vision yakhona singabathiyi ngaphandle, kumele sibe labo. And kuningi kakhulu oza kuthi ungakukhangela ntsho kade sisakhangela emuva ukuthi khona emuva abatsha bodwa bevele bayabesenzayo. Kukhona abanye ngxaya bangatsho njalo ngoba bayakwazi ukuthi engiyenza gebha mboni okunye okungafanelanga kubonakale kwakusenzakala izolo. But asifuni ukulandela kulokho, sifuna ukuthi khalithe sisikhangele phambili, sithathe abatsha abazimiseleyo ukuthi baye phambili siye phambili, sikhangele abatsha abalembono abalamacebo abalama-skills abalesifiso sokuthi bakhokhele namhla nakusasa, sibancedise sibanike leso space ukuthi lokho kwenzakale. Mina mbonanga ni I'm just the right woman to be in this position and I'm very excited and I look forward to it.
Kwezabo mama lapha siyabona balendubo ezijiyeneyo ezingani zinenganyana kulezabo baba, ikakhulu sikhangela ukuthi bakhona abanye abagcina bethengisa imizimba ngokuswela imisebenzi. Ikhona yini indlela elikhangele ukuthi liphathise abanjalo?
indlela yokuphathisa indlela zokuphathisa mama zinengi ngilokho engenile uma ngicubungo la ngikhangela uzathola ukuthi obaba balenhlupho labezinengi kakhulu bathule bayabubula kodwa kodwa inhlupho balazo ungaze ukhangela i-domestic violence for instance obaba abanye bayachaywa ngumama bayathiswa ngemlilo bayathiswa ngama-oyili bayathiswa ngamanzi abhoyelayo kodwa abanye bayathula ngoba balenhloni ukuthi bathiwa wehlulwa ngumfana
hhayi kuyezwakala hhayi sibongile kakhulu ma
siyabonga ma
Lo ke bekungunkosikazi Sthembiso Nyoni umphathi ntambo wezabatsha lezabesifazane besixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba Salibonani balaleli be Studio 7 siyabonga ngokuba ngabalaleli bethu kuminyaka yonke edluleyo umsakazo we Studio 7 uzimisele ukulethulela indaba ezimqotho nsuku zonke lilakho kusixuma kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave la ku short wave 4930 1386 0 15460 15580 lagu 6080 lingakhohlwa uhlelo lwe live talk okusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 pm ku 13680 lagu 15460 frequencies siyatholakala njalo ku Facebook ekhasini lethu VOA Ndebele
Abesifazana bathi balembono etshiyeneyo ngokuthi umnyaka ka-2018 lo esiwusungulayo uza kuba ngcono na ukwenzela ukuthi impilo yabo ibe ngcono. Abesifazana esixoxe labo kumnyaka odluleyo bebekhala ngokuswelakala kwemali emabhanga, ukuswelakala kwemisebenzi nokunye okunenginengi. Abanye abanjengo-Senator Sthembile Mlotsha weMathebeleland South engowebandla le-MDCT Uthi lanxa uhulumende ethembisa ukuthi uzaguqula ezomnotho akulula ukumkholwa ngenxa yezizathu ezithile.
Ukuthi sokulomnangako akulamehluko ngoba kulophe kulezana. Ngoba vele umuntu lomntana akhe abaze bethukana kakhulu embonweni yokwenza kwabo. Even ungabakhangela abantu umuntu lomntana akhe even ukunyathela kwabo usuku. Uyafisa benyathela okufana nayo. So akula mehluko esizawubona.
Saxoxa lo nkosikazi Juliet Nkiwane wenhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe obefundisa abesifazana ngenhlelo zokuvota.
Omama vele balesizwa ukuthi ungahamba uyevota kule mthina ekubonayo. Omama bayaqhuqa, bayayisaba. Vele silamagroups abomama abafuye imbuzi, abenza izingadi. So amagroup ona lana yo aseyi-network ukuthi omama babe nendlela zokuxoxisana.
Saphinda sakhuluma lo nkosazana Magodo ngamahlangu ngelanga le-International Women's Day.
Umama weRhodesia ebengelamthetho emzikelwayo, ebengelama-policies yami, ebengelana amalungelo amaningi. Kodwa besenelisa ukuthi apheke i-breakfast, apheke i-lunch, apheke i-dinner, aphekele abantu abakhe, imuli yakhe, idle, isuthe, ijabule. Enelise nokuthi aphume aye emashopu ayedinga lokhu abantu amashopu anjengabo-security mills uthethe amawuli azithumele amadoyila enzeni athole inzuzo yemali xa singakhala ekhulelo laphana ngichathe eRhodesia ubehamba kuphela ebhalisa ayeveletha kodwa singaqathanisa kwalamhlanje okwenzakalayo umama olama-policies amaningi olemthetho eminingi olamalungelo amaningi owezimbabwe kuyehluleka ukuthi apheke 3 meals aphekele abantu abakhe aphekele imuli yakhe
Abanye njalo abanjengonkosazana Nongqaba Jamela othi uphila ngokuthengisa ucansi uthi impilo inzima ngoba sebethathelana ibhizimusi labantwana abancane.
Na uthengisa ucansi akuthiyananga ngomunye umsebenzi sekuthekhizwe kuyafanana lodokotela lobantu. La uyabuhola at the end of the day. Ama-risk wonke umsebenzi awunamsebenzi ongela-risk. Lokhu yi-choice. Hayi amapholisa vele sabe simelawo emakhoneni. Uthupe sibala lokuthi ungahamba sisa report ukuthi hayi umuntu lo wenze so lakhe kahle na vele lahlupa lina momothe ukuthi indaba zenzele ziyasidaka lezi kodwa ukuhlukumeza hayi lokucela ucansi ngikungela mbadala hayi asasava manga kangaka.
Unkosikazi Lucia Matibenga wachasisa ngobunzima obubhekane labesifazana abahlukuluzwayo ezindlini.
Ngibona ngazathi kunzima kakhulu ubomama abahlukuluzwayo phakathi kwemuli. Ukuthi babe khakaza besiya ripotela abantu ababasaphothayo economically. Yikho engesabelayo ukuthi I think kulabafazi abaningi ezinye zenziwa kubo zathule umama esebalekile wayaripota umuntu omgcinayo. Yena uzalalaphi, uzahlalaphi.
Ngemva kokususwa kukamongameli Mugabe embusweni ekupheleni komnyaka odluleyo, saxoxa lowalwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra unkosikazi Thariso Moyo Phiri owasipha umbono wakhe ngonkosikazi Grace Mugabe.
I'm sorry to say I don't want to hear umama enalwana othe ethathwa ngumgaba abanye babothwa ngolo wathi yena ngumfazi wokupheka asiyo mfazi wepolitics. After that usengenela eyenzani eyenzani mina phela bese ngicabanga ukuthi siye yena yena lo usisi ngoba angikaze ngibone ufazi ongakwazi ukufihla imfihlo yendlini yakhe ayikhiphe yonke uyakwazi ukuthi kustruggle kulento eziningi ezinye ezenzakala emfihlweni ziphelele khona ngale kibo wayekhanya ngani ngumuntu vele ohlezi lokhulu wakhe ongahlalanga lo mkakhe.
Ukansela Thamani Ncubeka ward 15 eluveve kobulawayo uthi kakholwa ukuthi uhulumende uzafeza izithembiso zakhe.
Angithi siyazi ukuthi dine elizweni lakithi izinto ziyakhulunywa kuphela ngomlomo zingenzakali.
Ibandla leZANU-PF lithi kufanele umongameli Mnangagwa aphiwe ithuba lokubusa andubana abantu bakhonone ngoba usanda ukuthatha nje intambo zombuso. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asihlanganeni kuhlelo oluphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha.
Salibonani balaleli be Studio 7. Siyabonga ngokuba ngabalaleli bethu kuminyaka yonke edluleyo.
Kumbuli cherry amehlale magwegwe kwese sisingi sizomusimbethe yolo ngimponela untshela ukuthi baby ngumelele khawuleza uthando ngubekele ziphi base ziyakobulawayo kwamuthi ziyathunga siyala basalayo ngana masango msike yezi amele for umafebeza induku enhle kanyulwe ekhaya abulalu tezizwe nobathweli strata abanengi labantwana abahamba bona ngasebenzeni ngasebenzeni before tomorrow's gonna be better. Yeah, I was still dead, vele vele nga betcha. Ngalisa mathuba, kodwa bengilawe, ngilawe, ngakaze ngilibone kwenye indawo. Ngasuka ngahamba, ngathi sayospana, but I still feel bad, nangithumela izaka.
Leyo ke yingoma kaMsizi K ethi yona ngiyakukhumbula. Isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ugatsha lwezokhetho olweZimbabwe Electoral Commission lwehlisa inani lemitshina yokulobisa amagama abavoti. Intengo yempahla iqhubeka iqonga ezitolo. Bese lengxoxo lomphathi intambo ezabesifazane labasakhulayo unkosikazi Sithembiso Nyoni. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa emini ngo 2:30.
Siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.